mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 28 gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muzangano pakati pevashandi vashandirwi nehurumende unotarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti kupindudzwa kwemitemo yesarudzo electoral reform hakusi kufamba zvakakwana. Muimbi ane mukurumbira pasi pose R. Kelly atarisana nekuvharirwa mujeri kweupenyu hwake hwose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevana 294 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu nevanomwe 4607. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevapfumbamwe 129,919. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru makumi mashanu nechimwe nemazana matatu ane makumi manomwe nemumwe 3,051,371. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana maviri ane gumi nechimwe nemazana masere ane makumi masere 2,211,880. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Gurukota rinoona nezvavashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vari kutarisira kuti musangano pakati pevashandi vashandirwi nehurumende uitwe mwedzi unouya. Musangano uyu wasangana nezvimhingamupinyi zvakawanda. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Tiri kugadzirira kuti TNF isangane. Sangano reTNF rakakwana mapiwa matatu yayo anofanira kuti asangane.
Vachipawo pfungwa dzavo, mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vati nyaya yemihoro iri kunetsa kugadzirisa kuTNF.
TNF chakakonzeresa kuti zvinge zvinoita slowdown ndechekuti matrade union akanga aita walk out from the last TNF meeting yatakaita muna April. Vakaita walk out vachiprotesta nyaya yemaminimum wage vachiti vanoda certain level yeminimum wage kana kuti vanoda minimum wage iri determined in foreign currency. And vaida kuti minimum wage itwe set at national level pa platform ye TNF. Ma businesses vakati akwete ma sectors akasiyana-siyana ma sectors emuZimbabwe. Minimum wage ngaisetwe ne sector handitine anonzi ma National Employment Council. Vanonegosheta ma wages musector yega-yega. Saka ma employers arimomo nema union arimomo musector yega-yega ngavanegosheta minimum wage inoenderana ne sector. Nokuti mukatarisa sector yese zvakafanana nebanking, zvakafanana neagriculture, kana kufanana nebrick making industry, kana kufanana neclothing industry. Mafortunes acho nemaperformance emakambani ari muindustry anosiyana-siyana. Saka mamwe makambani ari kumasectors asiri kuperforma zvakanaka. Saka minimum wage yavo haingaenzani
neavo vari kumahigh flyers atingati mahigh flyers saka mabhizinesi ndozvaakati ndozvatinoda saka nyaya yacho pakaita gakava iroro nyaya yacho yakanzi yakuendeswa kuhurumende kudare rehurumende remakurukota ehurumende kuti vanhu vekuti vanoti kudii hurumende yakafunga kuti zvekuita bisekta zvinge zviri nani saka hurumende payakadzoka ichiti isusu kufunga kuri kuita hurumende ndekwekuti zvekuita bisekta zviri nani maunion haana kuzvifarira akafunga kuti maemployers nehurumende vaita team up against maunion saka vakabva vaita walk out of the TNF meeting saka kubva ipapo hatina kuzenge tanyatsoita misangano yakagadzikana asi isusu zvatotora ndezvekuti kana pakaita chinhu one chatinokonana patnf ngachirege kumisa zvimwe zvinhu zvatinogona kuita progress pakutaurana kwedu pahukuro dzedu dzetnf
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vati vashandi vange vafuratidzwa moyo nezvinhu zvakawanda
isusu selabour tange tine machallenges edu yekuti nyaya yemawages yakasaririra pamusangano yekupedzisira yange isati yakonkludwa saka tinoda kuti patinosangana inyaya inofanira kutopinda mumarire iyoyo saka pane chibvumirano chokuti patinodzokera ndidzo nyaya dzatinofanira kukurukura nedzazvo
imwe nyanzvi imwe nezveupfumi ichishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti mari iri kunzi nehurumende yaburitsa kuti ibatsire kuvhara mukaha wemari iri kudiwa pamusika wereserve bank of zimbabwe wemari yekunze ishoma zvikuru pane iri kudiwa nevamabhizimisi vari kutenga mari yekunze hurumende yakazivisa nezuro kuti svondo rapera yakaisa mari inoita mamiriyoni makumi manomwe emadhora ekuamerica us 70 million dollars kumusika wemari uyu kuitira kukasika kuwanisa vanenge vahwina mukana wekutenga mari iyi pari zvino vemabhizimisi nevanhuwo zvavo vari kuhwina mari pamusika uyu vanonzi vari kuita nguva yakareba vasati vawana mari idzi izvo zvinonzi zviri kuzoita kuti vamwe vapedzisire vaenda kunotenga mari iyi pamusika mutema ngatiwei hurukuro yaitwa najonga kandemiri westudio 7 nadr chitambara pamusoro penyaya iyi
chekutanga tichakakosha kuti tinge tichijekesa ndechekuti dambudziko guru riripo nderekuti foreign currency iri available formally nedemand yeforeign currency pane mukaha mukuru uripo isu tinoestimata kuti pamwedzi wega wega demand yeforeign currency inosvika kuma almost tongoti pakati pe 450 ne500 million ndo yatingati demand yeforeign currency mari yekunze inodikanwa nevemabhizimusi small or great even individuals vanenge vachida kuimportawo zvinhu kunze kwenyika saka imari yakawanda iyoyo half a billion dollars
saka hurumende iri kukwanisa kuwanisa mari yairi kupa kuti inge ichiiswa pamusika
supply yeforeign currency official supply kana tichiti official supply ndota mari iri kukwanisa kunge ichiitwa veiled pamusika weauction atbest inosvika iyo kuma 230 million saka murikuda kuti pane mukaha wakakura ipapo 500 million demand supply yoita 230 million and imwe yacho vanenge vahwina vanenge vapiwa mari havasi kukwanisa kuiwana ipapo nechimbi chimbi saka iroro titori dambudziko riripo saka makaona kuti pangoita mukaha pakati pedemand nesupply zvinoafekta exchange rate uye zvinoita kuti vanhu vanenge vashaya mari kuofficial market vomanikidzwa kuenda kublack market kune marates anenge ari pamusorosoro zvakanyanya and makaona even pricing yedu zvakare inenge in some cases inenge iri blended but in some cases munhu kana awana 100% yemari yake kublack market anenge achicharja atishandiso wati benchmark maprice ake neblack market rate
ko iyo mari yaiswa nehurumende iyi 70 million US dollars munoona ichibatsira zvakadii kuvhara mukaha wamuri kutaura iwe
hongu zvaitwa nehurumende zvinombobatsira kuunza a bit of temporary relief but demand yakakurisisa zvakanyanyisisa zvekuti 70 million haigoni kupedza kupodza demand iripo. Saka ndi ndodambudziko riripo hongu economy iri kuimprova kurekino tirikuona kuekonomi yasimukira uye kusimukira kweekonomi zvinoreva kuti demand yeforeign currency inowedzera. Saka supply haisi kunyanya kusimukira maringe nekusimukira kukuita demand yeforeign currency. Saka think ndodambudziko riripo iroro.
Ringapedzwa sei dambudziko iri, Dr. Chitambara?
Kutonge richipedzwa hunge I think chimwe chiri kudiwa kuona kuti official market exchange rate determination iri in line nema forces ye demand ne supply. Izvo zvinogona kuita kuti pave neconfidence yevanhu.
Nyanzvi mune zveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vari paRunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinorwira kuti munyika muve nesarudzo dzakachena reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti ongororo yarakaita inoratidza kuti kupindidzwa kwemitemo yesarudzo kana kuti electoral reforms hakusi kuitwa nekukurumidza. Mukuru wezvirongwa muZimbabwe Election Support Network, Amai Ellen Kandororo Dingani, vanoti kupindudzwa kwemitemo yesarudzo hakusi kufamba sezvinotarisirwa, vachiti hurumende inofanirwa kukurumidza kuzvigadzirisa sezvo nguva yekuita sarudzo yava padyo. Chimwe chezvavataura kuStudio 7 inyaya yezvekutapwa kwenhau kana kuti media, iyo vanoti kunyange hazvo hurumende yakapa vamwe maresense ekuita nepfenyuro, vanoti vazhinji vakapiwa maresense aya vane kahukama nehurumende, izvo zvichakonzera kuti pasave nemutsauko mukuru pakati pavo nenhepfenyuro yehurumende. Tabata Amai Kandororo Dingani tikatanga nekuvabvunza pamusoro pegwaro rakabudiswa nesangano ravo reZESNI.
Tutaburitsa gwaro retiri kuti tiri kutreka maelectoral reforms. Saka gwaro iri riri kubata nguva inobva iyo January kusvika muna July gore rino. Patanga tichiongorora kuti marecommendations akataurwa nemaelection observer missions muna 2018 avo vakange vakokwa kuti vauye kuzotikuta musarudzo dzedu, pane zvakaimplementwa here or pane zviri kuimplementwa here nehurumende yedu, uye pane maobserver groups atinoti macitizens observer groups emuno muZimbabwe akaita seZimbabwe election support network, tine zvakare zvatakaonawo zvatinofunga kuti izvi zvikagadziriswa sarudzo dzedu dzinoimprova munyika yedu yeZimbabwe.
Saka muita sei apa?
Tiri kushushikana zvikuru kuti tichiongorora maelectoral reforms hapana zvakanyatsoti wandei zvati zvaitwa nehurumende pakuimplementa maelectoral reforms, uye tokunyanyoshushikana zvikuru nokuti taswedera kumaelections edu a2023 zvinoita kunge kuchiri kure stereki asi pave pedyo. Saka pane mareforms ekuti tinoda kuona achiiswa chozoona kuti anoimplementwa sei paine nguva.
Izvi muchazvifambisa sei? Nano yomotora ndeipi?
Tikukumbira kuti hurumende itore nyaya yemaelectoral reforms seriously, uye vaise maelectoral reforms kuti sarudzo dzedu dzisaonekwe dzichiburitsa kugunununa kana kuti dzichiitwa disputed kana tadziita. Saka tikukumbira kuti hurumende itarise nyaya dzemaelectoral reforms zvakanyanya.
Chimwe chezvichemo zviri mumaelectoral reforms aya inyaya yemedia. ZESNI yakawanei uye inoti pamusoro penyaya yemedia?
Media tikuona pane ma media reforms akaitwa, pane maradio licenses akapiwa nemaTV licenses akapiwa. Saka media pluralism inenge iri kuti wedzerei, asi vanhu tichitarisa nekuongorora vacho vakapiwa malicense tirikuona kuti aivo vazhinji vacho vanenge vane appendage kuhurumende. Saka hapana zvichashanduka zvatinoona. Pamwe tichatoona kuti Hapana objectivity mureporting mavo uye mapolitical parties vari kuchema kuti hatisi kukavwa ne public media vanogona kuramba zvakare vachifesa ma same problems. Saka media takangoti hongu aiwa pane zvakaitwa, saka takavapa orange color oro ruvara rweorange kuti aiwa pane zvakaitwa asi haisati yave fully implemented reform. Saka tiri kushushikana nekuti ma reforms acho akawanda uye hatisi kuona movement, hatisi kuona kuimplementwa kwawo nguva yapera.
Avo vange vari mukuru wezvirongwa muZimbabwe Elections Support Network, amai Ellen Kandororo Dingani, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zimlife.com rinoti rawana mazita emajaji mapfumbamwe vanotariswa kudomwa kuve majaji edare rapamusoro rehigh court. Zimlife rinoti majaji anodomwa nemutungamiri wenyika mushure mekupiwa mazita evanokodzera nesangano reJudicial Services Commission. Sibepanawo iri rinoti majaji aya akadomwa nemakurukota ehurumende, izvo zvinonzi hazvisi pamutemo. Herald rinoti varimi vakakwereteswa mari pasi pechirongwa cheCommand Agriculture vatiwa kusvika musi wa 30 mbudzi kana kuti November kuti vave vaendesa kuGrain Marketing Board chibage chavakakohwa kuti vasazorambirwa rubatsiro ramangwana. Newsday rinoti bato reZANU-PF rakazivisa vatsigiri varo kuti richatora matanho akaoma pavari mushure mokunge vatsigiri ava vavhiringa sarudzo dzemumatunhu maduku pakupera kwesvondo uye nezuro muvhuro. Zvinonzi pane mapoka maviri, rimwe rinotsigira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, rimwe richitsigirawo mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko pa Studio 7 apo. Izvo tinodakara isu vagari veZimbabwe. Vachavisa ngavapinde. Taneta neutongi hwamunangagwa udzvanyirira kutonga neshamhine munyu chaiko. Masoja nemapurisa anopindira panyaya dzematongerwo enyika tichiurawa tichiitwa sei. Zvinotirwadza sana Zimbabwe. Zvinodzimba izvo.
Makadini zvenyu vatekenyi vemishini pastudio 7 apo munotekenya nawo dzinotifadza chaizvo. Nezvangu handidi kuwanza mashoko, asi mashoko angu handinawo ndeekuti kuruzhinji kweZimbabwe ngatiregei kupedzera mashoko, tirege kupedzera simba pamuromo sepinchisi. Kana vanonzi vane shungu dzokuti dai pati yavo yahwina, handina pati yandakarerekera. Ngavaende kunorejista vovhota sezvakaitwa paZambia, vovhota pamapati avanoda, zvido zvavozvo zvadzikiswa. Ndo mashoko zvangu handinawo kuZimbabwe. Ngatirejistei tinge tinovhota.
Makadiko ana mukoma tanonoka hwande netimu yose yepastudio 7. Ini ndiri muZimbabwe kumashonaland central. Chinondishamisa ndechekuti sei hurumende inoti takahwina kare maelection asati aitwa. Yaziva sei kuti takahwina? Sei vachirambidza MBC kuita marari ivo vachiita? Ndekupi pamakaona timu yebhora ichiti kune imwe musatreni huyai kuzotamba chete musi wegemu? Kam 2023 tichakurovai seri neseri sedhiramu reZion. Your days are numbered. Eta basi.
Vana mukoma Jonga apo pastudio 7 apo, vana mukoma Blessing Zulu, vana tananoka hwande muriboi rapa, tozwa kufana muchitipa nhau pachirongwa chenyu cheredio. Tinofara zvikuru hando redio chai chaiyo manjinotudza chokwadi. Tinozwa kufara muchipa nhau dzakanaka. Rambai makadaro, ndini Godfrey kuno kuchipinge, Marcelinda kuno ndatenda hangu.
Tinokutenda Studio 7 nechirongwa chamunotipa chirongwa chechokwadi. Tinoti ngaapinde ngaapinde mukomana, ngatikurudzira neitose tinovhota neuwandu hwedu mukomana apinde muofisi. Tarirai zvinhu hazvinaumira zvakanaka. Vakuru wedu vakarwira ivhu iri tichiti tichave nerusununguko, but hapana kana rusununguko rwuripo, ivhu riri kupihwa kumachina. Saka ngatikurudzira neitose tinovhota. Venana mara vanyika vadzoserwa pachigaro nechitsotsi.
Makadiko paStudio 7, makadii nevashandi vose. Ina hangu ndoda kutaurawo panyaya yavamugaba avo kuti vamugaba vari kunzi nhasi ngavafukunu vanoiga kuirodzi ega. Zvichaita here vedu vemunhu angu wamabhonzi egari? Anonofukunura wachona ndiani? Anonoviga kuirodzi wachona ndiani? Vachifi zvimba namune ZANU-PF yaona Munangagwa ndo vachauya vochera vonoviga. Vasamanikidza munhu kuti ngaavigwe pakati. Kechitu munzvora naKomichi vedu vetiregerere, regai kudzinga vanhu vatakavhotera. Musadzinga vanhu vatakavhotera. Munzvora, munzvora wanyanya une speed munzvora. Une speed munzvora. NaKomichi tiregererei vanhu takavhotera ndisu. Ndisu takavhotera vanhu avo. Komichi, Komichi namunzvora zvichakuwana iwe nerimwe gore. Zvichakuwana ivo. Tiri kutambura isu, tiri kutambura vanhu vedu ve. Tatambura tanzwa nenhamo. Ndinotenda hangu.
Makadi vanamukoma Jonga nanamukoma Dzananoka Hwande. Ini ndekumbirawo kuzivavo kuti kunhau yemugwagwa weBridge to Chirundu wakufamba sei, wafambira zvakadiiko makiromita awananga here kutaura naBridge Shoko paJohannesburg.
Kazuwai, kazuwai, ko uyu Munangagwa naMunzvora Douglas anenge vachida kusangana, chavanenge vachitaurirana chii? Komana nyika yekuitinoitwa zvitamba nevana, kuita zvekutamba chaikuita mahumbwe varume vakuru, vanotaurirana chii? Pagobuda chii? Budidzo yenyaya ndichamisa apa. Munoti kunonzi kutamba chaiko chaiko kwavari kuita, kutamba chaiko chaiko, kunyorerana matsamba ekusangana kuti vadii. Budidzo yenyaya aripo wavari kusiya vachitipedzera zvavo nguva. Isu hatitarisi kuti chii kana kuti MDC wati. Munhu watiri kuda ndichamisa chete, ndoo mashoko angu. Zvekutarisa kuti Chamisa azenge aenda kupi, ndiye watiri kuteera netimhu rake. Chamisa ndiye watiri kuda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muimbi ane mukurumbira Arakeli atarisana nekuvharirwa mujeri kweupenyu hwake hose mushure mokuwanikwa aine mhosva nedare redzimhosva muBrooklyn, New York. Mhosva dzakapomera Arakeli dzinosanganisa kuita zvepabonde nevasikana vasati vabva zera, kumanikidza vanhukadzi nevasikana vasati vabva zera kuita zvepabonde, kuronga nevamwe vake, kutsvaga vanhukadzi nevasikana vasati vabva zero kuti vaite zvepabonde, uyewo kumanikidza vanhukadzi kugara naye ivo vasingadi. Kwemakore mazhinji Arakeli akange ari muimbi ari pamusoro pevamwe vose vanoimba nziyo dzerhythm and blues. Mutongo Arakeli uchazibiswa musi wa4 Chivabvu kana kuti Mei gore rinouya. Tabata Nyanzvi, mune zveutano zvepfungwa kana kuti mental health, Dr. Gadziro Kwekwerere, tikavabvunza kuti mhosva dzakaparwa naArakeli dzinovaratidzei pamusoro paArakeli.
Pane zvidzidzo zvakati zvatinowana panyaya yamuimbi Arakeli. Zvidzidzo zvatinowana ndezvokuti munhu unenge achitarisirwa pamusoro kana achipuwa ruremekedzwe nenyika anogona kurasa chivimbo chevanhu vanovimba naye nokuita zvimwe zvunhu zviri kunze kwemutemo kana zvinomvunyikidza kodzero dzavamwe vanhu. Zvakare tinoona kuti mukuva munhu ane mukurumbira hazvirevi kuti unhu hwakaitawo hwakanaka. Saka zvidzidzo zvatinowana izvozvo, hunhu hwemunhu nomukurumbira zvinhu zvakatosiyana. Unogona kuita mukurumbira wakanaka chose, asi kuseri kwomukurumbira kune hunhu hwakaora, kune hunhu hune hutsinye husingatarisirwi mumagarire edu.
Dr. Gwekwerere, makatarira mhosva dzose dzaanga achipomerwa, munoona munhu wakadini muna Arakeli?
Ndinoona sokuti ndovaya vanonzi mapere anopfeka makushe amakwai kuti agozobata prey kana kubata chinhu chavanenge vachida kudya. Nokuti wakatarisa Arakeli, munhu unenge achimira akatsvinda achiimba zvinobatanidza vanhu vanobva kumativi mana enyika, asi hunhu hwacho ndatokandawo mapfumo pasi. Hunhu hwakaipisisa, hautsananguriki, nokuti kana uchimpunyikidza kodzero dzevasikana nevakomana vose pabonde, zvatova maitiro anoitwa nemhuka.
Rubatsiro rwaifanirwa kuwana kubva kunana vachiremba ndorupi?
Rutsigiro rwaifana kuwana Arakeli kubva kunana chiremba ndorwecounseling chairo, kuita nhaurwa nehurukuro yezvinomunetsa mundangariro dzake mupfungwa kuti dzive dzinodzikama, kana kutopiwa mapiritsi anopiwawo vamwe vanotambudzika nezvenjere kuti adzikame. Kozotiwo kuno kune nzvimbo dzinogana kugara ipapo uchitoita souri paboarding kwaunoitwa rehabilitation, kuti uwo ukabuda pachena nedambudziko rako, vana chiremba vanokutsigira nemhando dzose chaiko.
Sei zvakatora nguva yakareba kudai kuti zvakaita zvose izvi zvibudiswe pachena?
Maonero angu, pane zvikonzero zvakawanda zvinogona kuti nyaya iyi, zvakasakisa kuti nyaya iyi itore nguva kuti ibude pachena. Chekutanga, tinoziva tese kuti kana uri munhu ane mukurumbira wakanaka, ane mbiri yokuimba, anokwezva vaimbi vakawanda, vanhu vanogona kungofunga kutoti uri kunenerwa. Vaya vari kuripota vanenge vachidini, vachitoreva nhema. Kozotiwo vacho vanenge vachimbunyikidzwa vanenge vatorawo nguva vasina kubuda pachena, vachitya kana kuti vachipuwa fufuro kana vharamuromo dzokuti vasataura, zvozongoti mumwe musi zvobuda.
Dr. Gwekwerere, chinokonzera kuti vanhu vasataura mhosva dzaparwa kwaari nguva ichipo chii?
Maonero angu, vamwe vanhu vanenge vambunyikidzwa vanogona kusataura nenyaya yenyadzi, yokuti munhu wese anobva atongokuona kungoti ndomai vaya, ndomusikana uya, kana ndomukomana uya akambunyikidzwa pabonde, kana kuti ndomukomana uya akabhinwa. Vanhu vanozotokupa zita nokuda kana kuti nokuda kwedambudziko raunenge wapinda. Ndozvatinowana chaizvo zvakawanda muruzhinji rwedu vanhu, kuti ndikaita dambudziko ndinotonyanya kuzikanwa nedambudziko rangu pane kuzikanwa nezita rangu chairo randinozvarwa naro. Saka vanhu vanobva vaita nyadzi dzokuti vataure. Kuzotiwo vamwe vanenge vachida kutaura, unogona kunge watyisidzirwawo, nokuti vanhu vane mari vanogona kunge vaine pavakatsika.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano dzepfungwa kana kuti mental health, Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunhare kuNew York neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Musangano pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende unotarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti kupindudzwa kwemitemo yesarudzo electoral reform hakusi kufamba zvakakwana. Muimbi ane mukurumbira pasi pose Arakeli atarisana nekuvharirwa mujeri kwaupenyu hwake hwose. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nichiti moswera zvakanaka.